Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu chiwabvu 25, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vanozivisa hurumende kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa nekuda kwekuomerwa neupenyu. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima vanoti hurumende inozviziva kuti vashandi vayo vakaomerwa nekudaro matambudziko avo haapedzwi nekusaenda kumabasa. Zimbabwe inobatana nenyika dzemuAfrica kupemberera nekucherechedza zuva rekubatana kweAfrica reAfrica Day. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi masikati munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vakazivisa hurumende nezuro kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa kutanga mangwana chishanu nekuda kwekuomerwa neupenyu zvakonzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika. Izvi zvinonzi zvaitawo kuti mihoro yavo isare isisina simba rekutenga zvavanenge vachida pamwe nekushandisa mari dzekuenda kumabasa. Izvi zvakasungwa pamusangano wakaitwa nechipiri nevamiriri vemapoka ose evashandi vehurumende wekuziya matambudziko avo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mumubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachausi chinosengwa.
Mumusangano watakaita musi wechipiri, mafederations anoti health, education nerest vakawirirana kuti maonero avari kuita zvinhu nekuderera kweuremu wedhora redere muno, vashandi vehurumende havaichakwanisa kuenda kumabasa, havachakwanisa kufidha mhuri, havachakwanisa kuendesa vana kuchikoro, havachakwanisa kuti vawane heute yakanaka. Christmas yakavhara mahospitals nemaclinics nemafamasi aese. Saka zvinhu zvaomera mushandi zvokuti hatichakwanisa kuenda kumabasa.
Saka makaronga kuti mutange kusaenda kumabasa kutanga riini?
Takanyorera gurukota mirira vashandi vapo Mazima tsamba yekuvazivisa kuti vashandi vava incapacitated havachakwanisa kuripota kumabasa. Uyezve zvakare tichasangana musi wechishanu anova mangwana tichiona kuti tozivisa vashandi sei, sezvo muzuva ramangwana tiri kupemberera zuva revashandi ratisina kukwanisa kupemberera musi wa1 May.
Saka tingati muchiri kuenda kumabasa kubva nhasi?
Nhasi iAfrica Day, saka hatingati nhasi vashandi ndi vari kumabasa, vashandi vese vakazorora. Asi kutanga muzuva ramangwana vashandi havasi kuenda kumabasa, vanenge vasingakwanisi kuenda kumabasa. Izvi hurumende takatoizivisa nezuro.
Mati manzwa here mhinduro kubva kuhurumende?
Hatina kana tanzwa kubva kuna vamazima.
Zvii zviri kudiwa nevashandi vehurumende kuti vakwanise kuenda kumabasa?
Tikatarisa nemamiri aita zvinhu zvangoreva izvo kuti ikonomi yazivisa kumadhora yoga, saka zvakutongoda kutongoti hurumende ichingokwanisa kutipa mari dollar, because the Zimbabwean dollar harina charichatibatsira.
Saka vashandi vari kuda mari kuti vakwanise kunge vachirarama.
Isisi vashandi vehurumende tiri kuti mushandi umwe neumwe akapuwa 840 inogona kutibatsira, that is USD, nekuti mari idzo dzemuno dzemaratidhes hatina zvatichatenga.
Vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mumubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Zimbabwe of Public Sector Trade Unions vachausi chinosengwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima vanoti hurumende inozviziva kuti vashandi vaya vakaomerwa nekudaro matambudziko avo haapedzwe nekusaenda kumabasa asi nekutaurirana.
Vashandi vakakumbira musangano weNJNC tikavaudza kuti musangano uyu unoitika manje manje nepamusana pekuti nhunha dzavo tiri kudzinzwisisa ende dzii nhunha dzinofanira kugadziriswa, but hadzigadziriswi nekusaenda kumabasa, dzinogadziriswa nekuenda panegotiation table tione kuti chii chingaitika kuti upenyu hwavashandi huite zvakanaka, especially given kusimuka kuri kuita maprices ezvinhu. Saka izvozvo tiri kuzvinzwisisa, but ngatiendei panegotiation table.
Maa muchitarisira kusangana navo zvariini tichinzwa kuti ivo vatoti kutanga mangwana havachakwanisa kuenda kumabasa?
Musangano unofanira kuti utange wagadzirisa nyaya yekuti hurumende ione kuti chii chainokwanisa kupa vashandi kupangidzira pane zvavari kuwanda iko zvino. Saka iyoyo process iyoyo ndo inogona kutora nguva. Kana iyoyo process yangopera, musangano unodaidzirwa pakati pemanegotiators ehurumende nemarepresentatives evashandi.
Saka muchaita sei zvavati vachange vasiri kuenda kumabasa zvichireva kuti vachatomirira musangano iyoyo vari kudzimba vasiri kuenda kumabasa?
Iwe zvawatofota seizvozvi ndiwe imwe information channel iripo yekuudza vashandi kuti zvichemo zvavo zvinogadzirisika panegotiation table hazvigadzirike nekurega kuenda kumabasa, ende tichaiuza machannels akawanda ekupa information iyoyo kuvashandi kuti vaite mwoyo murefu. Tagara tiine meeting yeMDS inofanira kuitika mukota rino iri.
Tiri kunzwawo vashandi vari kuti vanotarisira kuti vanga vachiwana mihoro inosvika $840. Hurumende inoti
vashandi vanofanira kuve realistic mumadimandi avanoita. Vanofanira kunge vachitarisawo kachikwama chenyika kuti takamira sei. Hazvibatsiri kuti tingobhadhara vashandi izvo zvipatara zvisina mishonga kana zvikoro zvisina zvimwe zvinoda kuti zvifandiwe nehurumende. So we need people who are reasonable.
Vanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamiriri venyika dzemuAfrica vaungana nhasi muAddis Ababa, guta guru reEthiopia, vachipemberera nekucherechedza makore makumi matanhatu kana kuti 60 kubva zvakaumbwa sangano reOrganization of African Unit musi wa25 Chivabvu 1963 senzira yekuratidza nekusimbaradza kubatana kwenyika dzemuAfrica dzakasununguka uye kubatsira kusunungurawo dzimwe dzadzisati dzasununguka. Mubatanidzwa uyu waive kuzivikanwa seAfrican Union mushure mekushandura zita rawo muna 2002 kumusangano wakaitwa muSouth Africa. Zimbabwe yabatanawo nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva rekusunukuka kwenyika dzemuAfrica iri reAfrica Day paine kurudziro yekucherechedzwa kwekodzero dzevana vemuAfrica pamwe nekuvandudza magariro yevanhu kuitira kuti zviratidze kuti Africa yakasununguka zvisinei nenguva ya ndinodzokorora zvisinei nenguva zvisiyane nenguva yerusarura ganda. Mumiriri wesangano reAfrican Union muAmerica Ama Hilda Suka Mafudze vanoti vari kufadzwa nekusvitsa makore makumi matanhatu kwesangano ravo richiita mabasa ekubatanidza nyika dzemuAfrica. Ambasada Mafudze vanoti nhasi vachange vari muCanada iyo inove imwe yenyika dzavanomirira umo vachange vaine hurukuro nezvizvarwa zvemuAfrica pamusoro pemabasa azvingaite ekudyidzana nenyika kwazvinobva. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naambasada Mafudze.
Zuva rino rakakosha. 25 May 1963, OAU, Organization for African Union, vakauya pamwe chete zvizvarwa zvemuno muAfrica vatinoti vese mafofathers edu, vakati ngatigarei pasi tigadzire idunhu redu, tiite kuti zvinhu zvienderere mberi, tizvisunungure pane unhapwa hwatiinahwo nekugara upenyu hwakanaka nderekusunungura zvizvarwa zvemuAfrica. Zvino OAU ndo yave African Union pazuva ranhasi, ende pasi pese chese tiri kuita mabiko zuva ranhasi in 2023 ndokuti zvizvarwa zvemuAfrica ngativei tinotarisira zvese zviri kubuditswa pachena neAfrican Union kuti tukuenda mberi nezvakataurwa nevakuru vedu 1963 tichirangarira zuva iri tichiti izuva rakakosha ndicho wacho maAfrican ende tokuda kuti zvinhu zvienderere mberi zvedevelopment nekuti vana vedu vasava pasi peunhapwa
dzimwe nyika dzemuAfrica pari zvinhu dzakatarisana nehondo tichitarisa zviri kuitika munyika yeSudan vamwe vangada kuziva kuti gungano renyu reAfrican Union riri kuitei mukubatsira kuyananisa vari kurwisana muSudan
zviri muSudan zvinhu zviri kurwadza pari zvino pane karunyararo kari kugadziriswa pakati peAfrican Union neUN kuti vanhu vakwanise kudzokera vakasiya nyika neavo kuti zvinhu zvive zvinofambirira mberi vaite develop yavo zvinhu zviri kutirwadza chaizvo nekuti as you know takatangisa kutiti hatisoda kunzwa futi dzichirira mudunhu reAfrica saka zviri kuitika muSudan zvinhu zviri kurwadza asi yave nyaya yekuti vakuru vagarira pasi kuti vanhu vanzwisisane vavira vemilitary vakwanise kunzwisisana vagarisane pasi vaone kuti zvingagadziriswa sei kuti mugove muSudan necivilian rule ndo zvinhu zviri kugadziriswa ndinotenda zvaitwa neAfrican Union neUN kuti vari kugadzirisa kuti muve nerunyararo munyika yeSudan sezvamunoziva ndakagara makore gumi muSudan ende zvakandirwadza kuti ndinzwe kuti dzimwe nzvimbo dzakapwanywa pwanywa dzandaiziva ende ndiri kushandawo navo ndiri kutaura navo kuti aiwanzwisisanai itai kuti zvinhu zvigove zvinofamba zvakanaka
Vanga vari mumiriri weAfrican Union muAmerica amai Hilda Suka Mafudze vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kuCanada. Vamwe vari kupokana nemitemo mitsva pamusoro pemagwaro kana kuti macertificates anopiwa nehurumende achikwanisa kutengeswa akanangana nekuderedza kusvibiswa kwemweya wekufema kana macarbon credits vachiti matano akatorwa nehurumende haasi pamutemo uyewo nzira iyi yekuedza kurwisa kushandurwa kwemamiriro ekunze hainyanyobatsiri kudzanai musengi anotipa nyaya inotevera
Svondo rapera, hurumende yakazivisa kuti yave kuisa mitemo mutsva une chekuita nemacarbon credits ayo anove magwaro kana kuti mafinancial instrument muchirungu anotengeswa kana kutenga mukati menguva yakatarwa mumabhanga kana munzvimbo dzakatarwa dzingave dzehurumende kana dzana muzvina bhizimisi vakazvimirira. Muchiziviswa chayo, hurumende yakati yaive yave kusendeka parutivi zvibvumirano zvange zviripo pakati pezvikwata zvakasiyana-siyana kusanganisira makanzuro ekumaruwa nevemabhizimisi ikati ichave nedura kana kuti National Registry kuchange kuchinyoreswa macarbon credits ose. Vafarai Maguhu, vanove mukuru wesangano reCenter for National Resource Governance, vanotsanangura kuti kunyange hazvo macarbon credits aya achinzi ndeimwe nzira yekuderedza nayo kushanduka kwemamiriro ekunze navaona achibatsira zvakanyanya.
Tinoti zvese hurumende ivo vari kutengesa macredits ivavo vachipiwa mari kuti vaite maprojects asinganyanyi kubuditsa hutsi hunokanganisa muchadenga neivo vacho vari kuvapa mari idzodzo vari kunyepera pasi rese kuti vari kugadzirisa dambudziko reclimate change ndo anonzi mafalls solution.
Mumashoko avo pamusangano wekuzivisa nezvemitemo mutsva uyu mazuva mashoma apfuura muHarare kuri kota rezvezviwanikwa nemamiriro ekunze vamangaliso ndlovu vakati nyika dzichiri kubudirira dzave nenguva dzichinetseka kuti dziwane mari yekudzivirira matambudziko anouya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze zvisinei nekuti hadzizi idzo dzinoita zvakawanda zvinokonzera kushanduka uku. Vandlovu vakati hurumende yakaunza mutemo mutsva uyu senzira yekuti maitirwo ebhizimisi rekutengeserana macarbon credits rive pachena uyewo zvigobatsira veruzhinji.
Our desire is to have a framework that enhances transparency, a framework that enhances equity.
Chinangwa chedu ndechekuti tive nehwaro hunobatsira kuwanza kuti resources dzifachena, hwaro hunoita kuti mari inowanikwa kubva kubhizimisi iri inoshanda ichibatsira vakafanira kuti vabatsirikane.
VaValentine Maponga, mutauriri wesangano reVeritas, vanoti maonero esangano ravo ndeyekuti kukanzura zvibvumirano zvange zviripo kwakaitwa nehurumende kuchikora mutemo.
Veritas understands that ministers have no power to declare agreements concluded by non-government entities to be now and void, and they have no right to cancel government contracts except on recognized legal grounds such as breach of contract.
Hurumende yakatara kuti chikamu chepakati nepakati 50% chemari inobva kuchirongwa chine chemari inobva kuchirongwa chine chekuita nemweya unofemwa nevanhu nemiti checarbon credit program chave kuenda kuhomwe yehurumende zvikamu makumi maviri kubva muzana 20% zvichienda kune vemunharaunda vanenge vakadyara mari muchirongwa ichi kana kuti local investors. Zvirongwa zvose zvinofanirwa kunge zvakanyoreswa kuhurumende. Hurumende ichiti kusanyoreswa kwezvirongwa izvi kwakaita kuti hurumende irasikirwe nemari yaka wanda ichibuda kunze. Bepanhau reBloomberg New Energy Finance rinoti Zimbabwe iri pachinzvimbo chegumi neina pabhizimisi remacarbon credit muAfrica uye ine zvirongwa zvakanyoreswa makumi matatu zvine magwaro 4.2 million carbon credits. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti kusandura-sandura mitemo kunogona kuti vanoda kusima mari muno mubhizimisi iri vaore mwoyo. Pari zvino Kariba Project ndicho chirongwa checarbon credit chikuru chiri kuitwa munyika uye chiri kutungamirwa neimwe yemakambani anozivikanwa pasi rose mubhizimisi iri yeSouth Pole. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Kune vana vakabatwa nechirwere chemhetamakumbo munyika dzakavakidzana neZimbabwe mugore rapera. Nekudaro vana vose vari pasi pemakore mashanu muZimbabwe vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere ichi. Mhetamakumbo chirwere chakaipisa chinogona kuremadza kana kuuraya vana. Dzivirira mwana wako nekumudonhedzeresa nhomba yemhetamakumbo. Vebazi reutano vari kuparura chikamu chechitatu chechirongwa chekudonhedzera vana nhomba inodzivirira mhetamakumbo. Kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023, vashandi vezveutano vachashanyira misha nemisha vachidonhedzera nhomba iyi kuvana vose vari pasi pemakore mashanu zvisinei nekuti vakamboiwana. Kagunwe kekuruboshwe kemwana kachapendwa senzira yekuratidza kuti adzivirirwa. Vana vachadonhedzerwawo kuzvipatara, mumakiriniki, kumisika, kumachechi, mukuzviteshi zvemabhazi nemunzvimbo dzese dzinoungana veruzhinji. Uona kuti mwana wako ari pasi pemakore mashanu adonhedzerwa kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023. Mashoko aya maapiwa nebazi reutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana nerutsigiro kubva kuUNICEF, WHO nemamwe masangano anotsigira zveutano hwevana.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murwendo rwavo rwekushanyira Addis Ababa kutagurira Ethiopia huri kutaura zvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine vaDimitro Kuleba vakurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzisiyane nenyaya yekuti hadzina divira dzakarerekera pahondo iri pakati penyika yavo neRussia. Nyika zhinji dzemuAfrica dzakaramba kutora mativi mukunetsana uku. Serure mekwedzo kumuyimbi Tina Tena uyo akashaya nezuro chitatu mushure mekurwara kwenguva ndefu. Vanhu vakawanda pasi rose vari kutumira mashoko ekunyaradza. Tena uyo akaberekwa muAmerica akashaya ava nemakore makumi masere nematatu kana kuti 83 ari kumba kwake kuSwitzerland.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vamwe vagari vekubhikita kumasvingo vari kuti kanzuro yavo inofanira kutaura kuti yakashandisa sei mari inosvika zviuru zana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$100,000 yakabva kukambani yeBikita Minerals kuti ishandiswe mukuwandudza budiriro, vachiti hapana chinobatika chinooneka chakaitwa nekanzuro munharaunda dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kuburiswa kwemashoko nekambani Sinoman Group Holdings yekuChina ekuti yakapa kanzuri yebhikita mari iyi muna zvitagore rapera pasi pechirongwa chavo chekubatsira kusimudzira budiro yenharaunda dzavanoshandira. Mutauriri webhikita Minerals vaCollins Nikis vatenda kuStudio 7 kuti vakapa kanzuri mari iyi senzira yekubatsira budiriro mudunhu.
Ichokwadi ichocho kuti tinoshandidzana zvakanaka nekanzuri yedu yebhikita Rural District Council ndiyo yatinoisa kumberi panyaya dzemabasa ebudiriro. Uyezve gore rapfuura takakwanisa kunge tichibhadhara mari inoita iyo $100,000 mari iyi ichipinda muhomwe yavo yedevelopment levy.
Vagari vazhinji vanoti vakashamisika zvikuru kunzwa kuti kanzuri yakapiwa mari yakawanda zvakadai nekuti migwagwa, zvikoro nemakiriniki hazvisi kugadziriswa. Vamwe vevari kunyunyuta ndava Oscar Makova vekwamukore kuward 8 avo vanoti
auta akungozoita zvongonzwawo kuti pane 100,000 yakabhadharwa yekuti community share ownership yokuti vanhu vabatsirikewo. Isu tinotarisira kuti mari iyi ibatsire munhu wese anonzi munhu wemubhikita. Kune zvipatara zvinoda mushonga, kune marodhi anoenda nevanhu vachienda kuzvipatara ukoko akashata.
Izvi zvatsinhirwa nemumwe mugari wepanyika Growth Point Valaxon Mukomondera.
Saka zvaita chamajaziya zvandisati taunyatsoona ndezviti bhozi penza kuna mastandby prepare zvekuti kana cholera ikaita outbreak like it is happening now, tinopinda papi tisina vehicles, tinopinda papi tisina manpower. Kune vanhu vatiri kutofamba madistance akatokura kusvika ma 20 kilometers kumwadzeitinjamutamo irumperi yetofamba 12 kilometers kundotsvaka mvura.
Asi mukuru webasa mukanzuri yebhikita vaPeter Chibi vati mari yavakapuwa nekambani yebhikita Minerals ndeyemutero weunit tax uye vakaishandisa mune zvakawanda. Vachibi vati mari inobviswa nekambani iyi yekuvandudza budiriro pasi pechirongwa chekudzosa hupfumi munharaunda haiuyi mukanzuru asi kuti inouya muhomwe yekomiti inotungamirwa namambo wemunzvimbo iyoyo Ishe Marozva. Asi mutauriri wesangano rinomirira kodzero dzevagari rebhikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bhira vaMark Mutengani vati chero iri mari yemutero pana chinobatika chavari kuona kubva kumigwagwa nezvimwe zvataurwa navachibhi. Vati izvi zvave kupa kuti vafungire kuti kanzuri iri kuita zvehori sezvo yagara ine dzimwe nyaya dzehori dziri kumatare edzimhosva nechekare.
Ndisofara nyaya yekuti hatisi kuona chakachinja pamusoro pemari yavakapiwa iland tax. Nokudaro taifungidzira kuti sezi delivery ichawedzera ichayambura nokuda kuwana mari yakadaro inoita 100,000 yuye. Pati kubva payakapinda hatina chitsva chatakaona chakaitika. Hapana sezi delivery yakaimburuvu chero manzvimbo dzatigere.
Vagari vari kupomera kanzuri yavo mhosva yekusabuda pachena kuti yawana mari dzakadai senzira yekuita basa rayo zviri pajekerere. Vanoti migwagwa yavo yakazara makomba uye haifambiki zvakanaka mumaruwa uye vanhu vazhinji vachiri kufamba nzendo ndefu kuenda kumakiriniki nezvikoro izvo zvaigona kugadziriswa nemari iyi. Vakuru vakuru vekanzuri iyi vanomwe vari kutongwa kumatare edzimhosva kubhikita mushure mekusungwa nekomisheni yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC vachipomerwa mhosva yekuita uori vachizvitengera zvikakarara zvemotokari nemari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi masere emadhora ekuAmerica kana kuti 280,000. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Apo nyika dzemuAfrica dzabatana nhasi mukucherechedza zuva reAfrica Day, vamwe vemapato ezvematongerwo enyika vakurudzira kuti nyika dzemuAfrica dzisununguke zvizere munyadzo zvematongerwo enyika pamwe neupfumi. Gore rino, zuva iri riri kucherechedzwa muZimbabwe, nyika yatarisana nesarudzo uye vemapato anopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vachipomera hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata sachigaro veZANU-PF mudunhu reBritain vaXavier Zavare nevakafanobata chigaro chasachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda Dzokora. Ivans atanga nekubvunza vaZavare kukosha kwezuva ranhasi iri.
Zuva reAfrica Day kwatiri izuva rakakosha zvikuru. Kuti uzive kukosha kwezvinhu dzimwe nguva unofanira kudzokera kumavambo kwazvo. Chivambwa iri Organization of African Unity, donzvo rayo raiva rekuti nyika dzemuAfrica dzive nekuzvitonga kuzere, dzive nekusununguka kubva kucolonialism panyaya dzezvematongerwo enyika. Kuzvitonga kwenyika tavanako nyika dzose dzemuAfrica, takuda kuti tione isusu kuvandudza magariro edu emukati sevanhu vatema vemuAfrica. Wose muAfricans ndo zvakufomwa iko zvino zvine Africa Free Trade Area nezvimwe zvakadaro. Izvozvo zvakakosha kwatiri sezanupf.
Tapanzwa apo, regai tipewo vadzokora mukana vapindewo.
Aiwa, zuva ranhasi rakakosha semusangano weTCC tinoremekedza nyika dzemuAfrica, tinoremekedza kushanda nedzimwe nyika dzemuAfrica, uye tinofarawo chaizvo nekuremekedzwa kunoitwa vashamisa kunyika dzakasiyana-siyana. Munoona vachitevedzwa kunana Zambia, kunana South Africa, vachitaura nevatungamiri venyika. Tinongotitsamwisa chete inyaya yeurombo hwatapiwa navamunangagwa hunoita kuti tive chiseko cheAfrica yose. Matamburiro ari kuita vana veZimbabwe, mukatarisa maorganization ari kunyora kumapepanhau nepaindaneti kuti Zimbabwe ndo yava the worst country, the poorest country in Africa. Saka izvi ndo zvatoda kuti vachamisa vachipinda vobva vagadzirisa vana veZimbabwe vowana ruremekedzo rwavanokodzera muAfrica medu.
Ndoda kuti ndidzoke kwamuri vaZavare tichibata nyaya dzakandwa idzo navadzokora. Muri kuona here sekuti Zimbabwe yakagadzikana munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika pari nhasi?
Zimbabwe haizi on fact the poorest country muAfrica. Imapozisheni anotaurwa nevanhu vepropaganda zvavo nekuda kwokuti vane chinangovo chavo chine chekuita neZimbabwe. Nyika dzakaita sana Somalia nana DRC ndo dzinoverengwa senyika dzine urombo hwakawandisa muAfrica, kwete Zimbabwe.
Mirai ndikubatei muromo, vadzokora vadzoke. Muri kuzvinzwa here vadzokora zviri kutaurwa navaZavare izvi?
Aa, vaZavare vari kunyera. Vataura ivo kuti DRC ndevanangobata, vanangoenda paGoogle. Google iri kutaura kuti inflation yeDRC i3.04%, yeZimbabwe ukatarisa i780%. Saka havangafananidze DRC neZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kunhonga sosve nemuromo. VaZavare vanofanira kubvuma izvozvo. Tiri kutambura kana kuSouth Africa uku vanhu maZimbabweans ari kupiswa, ari kuurayiwa, ari kupondwa, ari kudzingwa, vanobatwa senhapwa nenyaya yekuti munyika medu zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
VaZavare vaakuvaviwa, vanoda kupindura.
Hakuna kana, inhamo yoga yoga.
Mashoko enyu ekuonekana nevateereri.
Tiri kuti gore rino igore rekusimbisisa basa riri kuitwa nezanupf. Kuvakwa kuri kuitwa muZimbabwe zvipatara, mishonga yekuunzwa, kuvakwa kuri kuitwa madhamu, kuvakwa kuri kuitwa migwagwa. ZANUPF iri kufanira kuramba iripo ichitonga nekutungamirira nyika yeZimbabwe.
Uyai vadzokora,
rimwa chete rekuti tipfume.
Uyai vadzokora,
kuvhotera ZANUPF vana veZimbabwe pamaelections ari kuuyaya, kuvhotera dzimwe 5 years, mamwe makore mashanu ekutambura enhamo, ekubiwa kwezvicherwa zvedu, kuvhotera vachamisa, kuvhotera mabasa gwagwa yakanaka, kuvhotera zvipatara zvine mishonga, kuvhotera mafaro asina mukara akamboona.
Vanga vari vakafano bata chigaro chasa chigaro webato reTCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Canada muno muAmerica neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro webato reZANUPF mudunhu reUK vaXavier Zavare vari kwakare kuBritain parunare nehurukuru yanga ichikokerwa naIvan Zininga weStudio 7. Pamitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi masikati, mutambo wanga wakatarisirwa nemaziso matsvuku wanga uri pakati peHighlanders neDynamos uye wapera uri mangange 0-0. Mune mumwe mutambo watambwa muHarare waperawo wakati Herenthals 1-2. Musakangana wechirongwa chedu cheLive Talk na8pm manheru anhasi, apo tiri kutarisa nezveongororo yanga ichiitwa muzvikoro nebazi redzidzo yepasi pamusoro pemafambiro edzidzo richinzwa pfungwa dzevanhu kana kuti New Curriculum Review. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau dzanhasi. Vashandi vehurumende vanozivisa kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa nekuda kwekuomerwa neupenyu. asi gurukota rezvashandi nemabasa rinoti hurumende inozviziva kuti vashandi vaomerwa nekudaro matambudziko avo hapedzwe nekusaenda kumabasa. Zimbabwe inobatana nenyika dzemuAfrica kupemberera zuva rekubatana kweAfrica reAfrica Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina nditungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle siyahlangana kweza kusihlwa ngolwesine mhla ka 25 inkwenkwezi 2023. Ikama ngontunga milinko mo. Endabeni zethu lamhlanje. Amazwe eAfrika namuhla ebenanza iAfrica Day okulusuku lapho kwabunjwa khona umanyano weOrganization of African Unity osubizwa ngokuthi African Union. Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eWange sezilenyanga ezinhlanu zingelamanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo ngabeZimbabwe National Water Authority izinwa ngenxa yesikwelede sikamasipala. Abakubandla le-TCCC bathi imihlangano yabo e-Consensus Candidate Selection iphazanyiswa ngabezomvikela bebambisane labebandla lezanu PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amazwe eAfrika namuhla ebenanza iAfrica Day okulusuku lapho kwabunjwa khona umanyano weOrganization of African Unity osubizwa ngokuthi African Union. Lumanyano wabunjwa zinkokheli zamazwe ayengamachumi amathathu 30 ayesethole uzibuse ngo-1963. EZimbabwe abantu abaningi bebengagqize qhakala ngalolu suku besithi akulalutho lokuthakazelela ngoba behlupheka kanti lamazwe eAfrika lawo engabambananga. Kubika uEzra Chisasbanda.
Umanyano weOAU seleminyaka engamathuma esithupha 60 years wabunjwa ngenhloso yokuphathisa amazwe ayelokhu ephansi kombuso wabahuquluzi benotho loncindezelo lwabamhlophe. Kwathi ngokukhululeka kweSouth Africa elaba lilizwe lokucina ukuthola inkululeko, wasuqhubeka ukukhuthaza ukusebenzela intuthuko, ukuqinisa ubudlelwane balamazwe kwezokuthengiselana, ukubambana kwabensundu, ukulondoloza amalungelo oluntu lokuncedisana kuhlupho amazwe la ahlangana lazo kulelizwekazi. Lapho sobizwa ngokuthi yi-African Union. Ugogo Rosnyati sakamizi sakoBulawayo yena ke uthi African Union iyazehlulekela.
Akulakubambana, siyancindezelana njalo siyahlukumeza abantu. Kukhala abantwana egoli ngali bathi bayacutshwa kunjani njani. Layena lo khangele kuthiwa ngumafezi uthi kabaphenduka, abanye ngababapromise ukuthi babafaka amathaya. Kambe kungabe kuyimpilo yona leyo? Yikho kuthiwa yikubambana na kwama-Afrika, sixotshana thina. Afrika bani yona leyo? Besiye Britain khona la bantwana be-Afrika ngale futhi bafike bahlukuluzwe. Manje abantwana bayaphilela ngabo.
Umkhokheli yebandla lezapho uNomzana Sibongiseni Nkomo uthi lumanyano wawubunjwe ngenjongo enhle kodwa abantu be-Afrika abakhululekanga ngitshela kancane ikakhulu eZimbabwe.
Ubuhlungu umnotho wethu lamhla uyathathwa, thathwa ngamaChina, thathwa iwo wonke umhlaba thina abaningazitezima ezingayidliyo inotho ye-Afrika.
Ibandla le-Citizen Coalition for Change, i-TCCC, ithi lolu suku luqakathekile njengoba lukhuthazana umanyano wezwekazi le-Afrika. Umnumzana Gift Ostalis Ziba isikhulumeli saleli bandla.
Thina sithakazelela ilanga ke le-Afrika yonke jikelele, kodwa silokunanzelela ukubana ke into eqakathekile e-Afrika ikubana abantu bemanyane lokubana silungisise ke udaba lokubana ke e-Afrika kube lobukhokheli obuvela ebantwini.
Mnumzana Innocent Dibale okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters EFF eleZimbabwe uthi ke imncele ayikhijwe i-Afrika ibe lilizwe elilodwa njengeMelika.
Sifuna i-Afrika ebambeneyo
sifuni Afrika engelabandlululo, sifuni Afrika engaboni any African as a foreigner anywhere in Africa.
Umnumzana Mabutho Moyo lilunga le Central Committee kubandla le ZANU-PF uthi sokwesikhathi izwekazi le-Africa liqine lizenzele izinqumo zalo zodwa.
I-Africa isikhathi sokuthi ibe lelizwi entweni esiphathelane lempumelelo yayo, singazange sibuze asibuze kwamanye amazwe, kumele sizidecidele sodwa.
Inkokheli zomdabu ziyalisola leli langa zithi alincedi lutho. Induna inqamene Gwanda uChief Matema ngomunye oqhothoza lolu suku.
Ongimbamba kubi ukuthi ucrosser useSouth Africa uyathatha, uyabuza ipassport. Ngathanda ukuya eZambia ngiyabuza ipassport. Khonokhana yikho kwenza iSouth Africa ingani iqamqamukile kakhulu.
Ingwethu ecubungulayo ezombusazi omnumzana FDL Ncube uthi uZulu uzathakazelela lolu suku nxa i-Afrika isizenzela into yonke njalo isimanyene okoqotho.
I-Africa Day kayitsho lutho ebantwini base-Afrika ngaphandle kokuthi kuze kuphele izimpi, kuphele ubuyanga, kuphele indlala, kuphele ukubuswa kabi kwe-Afrika, kuphele i-tribalism, kuphele i-corruption.
Kobulawayo lakwezinye iindawo zelizwe bebembalwa abantu abananzi lolu suku ngokupheka ukudla kwesintu nokugqoka impahla zomdabu. Inengi lithi ngeke linanze ilanga le-Africa Day ngoba inkokheli eziningi zalamazwe zigcwele inkohlakalo, uncindezelo, ukuhlukumeza uZulu, ungananzi amalungelo oluntu kungela mbuso okhululekileyo kwamanye awo. Ngiyimane Studio 7 igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eWange zihlaba umkhosi ngodubo lokuswela amanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo ngozibandlela ngabeZimbabwe National Water Authority iZinwa ngenxa yesikwelede sikamasipala weWange Local Board. IZinwa ithi isikwelede lesi ngesezigidi phose ezingamachumi amane eZimbabwe, i-38 million Zimbabwean dollars. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba.
Abathwele nzima kakhulu ngalolu hlupho ngabesifazana labantwana abayibo abahamba umango omude besiyadinga lawa manzi ngemigqomo emachibini anathela inyamazana zasendle njalo alobulembu bengcekeza. Unkosikazi Lenziwe Nyoni oyisakhamuzi saseMpumalanga uthi sebebanjwa ngamandla ukukha amanzi echibini elivame ukufela izinanakazana zonke.
Imanzi akatelika this year in January.
Amanzi aqale ukuhlupha lonyaka ngozibandlela. Bathe sebesivalile amanzi saqala ukukha emfuleni. Ayabengcolile ngoba kuyafela izinyamazana. Ayanuka njalo.
Esinye njalo isakhamuzi sakuleli lokichi, umnumzana Enoch Phiri uthi bona benza ukucongolozela ezimpompini ezivuzayo njalo ezile Rusi, esithi kunje bahlalele evalweni besasabela umkhuhlane ofana lowe cholera osibhahile ilizwe lonke.
But now uthi lawana awasimatha engekhoyo, siyasebenzisa wona lawa khona ngcolileyo. Siyabe sinatha kuphela kunjalo, siyabulawa ngumkhuhlane.
Unkosikazi Bekezela Mukomba laye uthi kasazi isizathu esenza amanzi avalwa.
Amanzi angkhona vele akho ke ndingafika lani bethu kanye ukuthi sikunjani. Yabale ntlonto. Yesiphombu siphombu ukukha kuphela njengabantu abathupheka amanzi.
Usodolobho wakule indawo umnumzana Ncobile Mabhena uthi okwenzeka eMpumalanga Phase 4 kulusizi ngoba bengabantu abangelacala kuyikulwa nje kwe-council yeWange Local Board labezinwa.
Siyazi nje ukuthi nxa idlovu ezimbili zisilwa batuchani bobunjani obusafayo. This is what is happening. Abantu be phase 4 for us ngabantu ama innocent. Into mele ilungiswe lapha is between ubudlelwano bezinwa le council.
Isikhulumeli sezinwa unkosikazi Majori Munyonga uqina ngelokuthi lesi sikwerede kumele sibhadalwe andubana kukhumiswane umlotha.
The water connection has been disconnected.
Yikho sesivalela amanzi. The council iskoroda 38 million. Kodwa bengabhadala sizabavulela.
Ukufuthelana kwezinwa lekhansili yeWange kubikwa kwaqala kudala lapho izinwa eyathatha khona umsebenzi wokutholisa uZulu amanzi kuba manisipala elizweni jikelele ngomnyaka ka-2007 isiqondisa ukusetshenziswa kwempompi ezidonsa amanzi iwathela ematankeni amanzi amakhulu. Umanisipala abesewadonsela ezindlini zabantu abamele babe yibo ababhadalela imithelo yokuwathola lokusebenzisa ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eZimbabwe libhekane loduko lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera endaweni ezinengi zelizwe evame ukutholakala endaweni ezingahlanzekanga ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Ingcwethi ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi kuyadanisa ukubona lokhu kusenzakala lanxa eZimbabwe lasayina isivumelwane samazwe womhlaba eseUN Human Rights Council ngokuphathelane lamalungelo okutholakala kwamanzi. Isisekelo sombuso welizwe ngaphansi kwesigaba sika section 77 sikubeka sobala ukuthi kululungelo lomuntu wonke ukuthi atholiswe lula amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Abebandla le-CCC bathi imihlangano yabo e-Consensus Candidate Selection iphazanyiswa ngabanakanelwa ukuba ngabezomvikela bebambisane labebandla le-ZANU-PF. Bathi imihlangano le iphazanyiswe e-Wange, e-Lupane, e-Mguza, Plumtree, Chinoyi, Shamva lezinye indawo lapho abadinga khona abazabamela kukhetho oluzayo. Loba kunjalo, ibandla leli lithi selibatholile abazalimela kukhetho oluza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoNcwabakazi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi, yena obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Sehlulekile njalo ukukhuluma lomnumzana Nick Mangwana, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko kanye lomphathi ntambo ogatsha lolu unkosikazi Monica Mutswangwa. Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda owebandla le-CCC uthi abaphazamisa imihlangano le ngabadlelana lebandla elibusayo.
Iqiniso ikuthi iZANU-PF yethukile uma sibona into zethu zonke zilungile, but kulamapholisa lama-CIO la kuthiwa yi-FAS ngabantu abazama ukudiliza zonke izinto. Okwamanje asifuni ukukhuluma okuningi, sisacubungula, sizabuya sizetshela abantu ukuthi kanti ngobani abahamba besihlasela lapha lalaphayana. Ngoba into enkulu ukuthi singabambi inhlwa ngekhanda singakabi lobufakazi. Abantu bayakuthi, what evidence do we have? Okwamanje sizasebenzisa amaqhinga okuthi singabona abantu abenza njalo, sizakwenza ukuthi sibabambe manqamu, sibabophe ngemchilo lencingo, sihambe labo emapholiseni, singabafakanga isandla. Ngoba into ehluphayo, abantu sebejayele ukuphunga ukuhlukumeza abantu bethukile. Ngalokhu kwethuka kwabo sibona ngani akusoze kubancede, ngoba abantu sebeZimbabwe sebehluphekile bathi kufa ungasikokufa yikuphi.
Ye baba mafasi, ngathi ke amapholisa lakhuluma labo yini njengoba lokhu phela kufuna abazomthetho phela?
Sizasebenza lamapholisa, amapholisa amaningi alungile njalo asifuni ukuthi sigcobe amapholisa wonke ukuthi awalunganga. Sizasebenza lamapholisa, sisebenze lamanye amasotsha, sisebenze lamanye ama-CIO okwakhathesi. Bazabanjwa ngoba sebedunge abantu bonke, abantu bayahlupheka. Amasotsha ahala mali, amapholisa ahala mali, ama-CIO ahala mali. Yikho amanye amasotsha lamapholisa lamasotsha azababamba ngoba into abayenzayo bayahlukumeza ibandla labantu. Okuningi sizabuya sesitshela abantu ukuthi ngobani izigangi, ngobani abahlukumeza abantu, ngobani abachitha imihlangano yethu. Siyakwazi, sizabuya labo sebebotshiwe ngoba lamapholisa lamasota lama-CIO amanye lawo ayafunga ukuthi bazababamba kwamanje.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Into ekhulunywa yilaba abantu be-CCC ukuthi imihlangano yabo iyaphanjaniswa, hhayi akusiqiniso lelo. Iqiniso yikuthi abantu laba bavele bona abakukhulumayo akusiqiniso, bavele bagijimisa ukukhuluma amanga belenjongo yabo yokuthi inhlelo zabo zihambe bancedise bachumayele ivangeli lelo lokuthi bona bayavalelwa phandle imhlangano yabo iyaphanjaniswa ukuze labo abayibo baba ama-handlers abo abazwe bese kusebenzisa khonokho even ngamva kokhetho ukuthi nxa sebekhala bethi ha ukhetho lwalungakhululekanga kungakafiki ukhetho sasingavunyelwa ngoba kathi sinxa ukhangela Gibbs ngifuna ukutshela abantu laba bayabhizi bayabhodabhoda bayenza imihlangano yabo bakhululekile even khona ngale ngaphandle emaphandleni ngale bakhululekile bazenzela imisebenzi imihlangano yabo bekhululekile santando
kodwa bangakhuluma nje kuphela babagawule kungela lutho nje umuntu aphonga ukuthi folohlo
angikwazi ukuthi abakufunayo ke kade sikuyini ukwedlula khona okho abakutholayo isikhathi seniso abalasi ukuthi bazikhankasela bazenzele umathanda nje akula muntu obaphambanisayo ngitsho oloyedwa kanye kulokhu kukhala kwabo kuvela ngaphi kuyatshengisa ukuthi kulokuganga abantu abaqhuba uhlelo lokuganga asithini thina sesilanda ukhetho asikhulumeni ngento ezikhona akula muntu ophambaniswa umuntu akula muntu abantu abaphanjaniswayo la ngamanga wodwa lawa abakhulumayo and akusoze kubancedise khonokho ngoba kuvele kathi bakutshela bani ongaboniyo phansi kuground abantu bakhangele phela abantu bayababona yonke into abayenzayo abantu bakhangele nxa besenza imisebenzi yabo abantu bayabe bakhangele bona bazikhankasele kuphela badinga usekelo kuphela bengajoni bekhuluma into ezingayisizo ezikhona phansi kuground.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF. Wezivela kwamanye amazwe uZulu waseAmerica izolo ubenanza ukudlula komnyaka owodwa lokhe kwenzakala isihluku sokudutshulwa kwabantwana besikolo seUvalde esigabeni seTexas lapho kwabulawa khona abantu abangamashumi amabili lanye 21 esethula umbiko ophathelane laleli langa esesigodlweni sakhe eseWhite House eWashington DC. Umongameli Joe Biden uqinise inkuthazo yakhe yokuthi eleMelika kumele lithathe amanyathelo aqinileyo ukumelana lodubo lwemibhobho ekhafula inhlamvu eziningi isikhathi sinye eyiyo esetshenziswa ukubulala abantu abaningi ngesikhathi esifitshane. Abalandeli bomculo werock emhlabeni jikelele bebesethula amazwi okuhlonipha umculi obelodumo uTina Turner obhubhe izolo eseleminyaka edlula amashumi ayisishiyagalombili 83 ngemva kokugula okwesikhathi eside. UTina Turner obesaziwa njengendlovukazi kumdumo werock ebizwa ngokuthi the Queen of Rock and Roll ubhubhele emzini wakhe eSwitzerland lapho akade esehlala khona. Abebandla elibusayo lezanu PF leliphikisayo ele-CCC bajikelana aqatha phezu kokuchabalala kwedola leZimbabwe osokulethele uZulu ubunzima obumangalisayo. Intengo yezinto phose zonke ikhwele ngesilinganiso esesabekayo kuliviki kulandela ukuwa kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leleMelika. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezine 4,000 kusiya phezulu. Ibandla leCCC lithi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF usehlulekile ngakho kumele abantu bamsuse kukhetho oluzayo. Kodwa abeZANU-PF bathi umnotho udilizwa izitha ngabomo. Sixoxele lunga leZANU-PF kobulawayo umnumzana Admire Maskati lo mnumzana Tim Moringai owebandla leCCC eMelika onguye osungula lingxoxo.
Siyabona ukuthi ama-measures esasikhuluma ngawo ayekhulunywa ngu-VP wethu uBithi ukuthi ama-austerity measures asetshenziswa yizano akasebenzi ngoba intabazi ama-indicators abawasebenzisayo are politically wrong in the first place. So what is this one? Is Zimbabwe and Bond isiwa like what is going on kathesi intengo sezihamba phezulu and the value of it has gone bad.
Mnumzana Masikati uyazizwela lapha kuthiwa umnotho uyadilika ngoba inhlelo zebandla lenu elezano PF kazisebenzi.
Mina ngakusho ukuthi when it comes to into yemkhulumo kanye ukufuna ukuthi abantu babonisane babambisane bahlale phansi endaweni bahambe babambisane indlela but what we realize in the recent past is ukuthi people are not moving in the same direction. Maybe the social media don't social media yet we are trying to build relation. So that is the main that is the fear for now is Zimbabwe. We are always in political mood. Instead of what is achieved, political mood after election is going to be in the ukuthi iyaphendisa. So I think we got a clear record.
Uhulumende Moringai uthi wenza konke akwenelisayo ukulungisisa umnotho. Siyimbone njalo kuviki edluleyo susa ijuti kwezinye izinto ikakhulu ezimqoka uZulu angazithenga kwamanye amazwe. Awuboni kuphathisa yini lokho?
Hayi, into esiphayo kuzinto ezinjalo is like awukwanisi ukufaka i-bandage esilondeni esingathiwa si-deep. Ama-measures akumele afakwe yizanu government ngoba yibo abakhokhelayo kathesi. Bekumele kube transparency in accountability. First sabona nge-gold mafia leyana ukuthi ama-precious minerals wonke elizwe lonke aya kuphi and athengiswa njani and how much in quantity and kubuya malini. So that's an example in one area. Singahamba in another area enjenge tourism, kubuya malini and kuphuma malini and how much is being retained in Zimbabwe. So singafaka wona lawo two examples ukuthi ku-tourism asikwazi ukuthi i-accountability kume njani and then sihambe ku-gold mafia layo yasesichasisela yabeke egcekeni ukuthi hayi kule something engahambi kuhle in terms of governance ngebandla lezanu-P F.
Naso mnumzana Masikati kuthiwa udaba lwenkohlakalo i-corruption yiyo kakhulu ebulala umnotho. Ivelela ngakuhulumende webandla lakho uyamuza ukhuluma ngendaba eke yahlupha elokhu ihlupha e-gold mafia.
One thing with my brother is lost for his card because the government is the people. And if you say Zanu PF is corrupt, Zanu PF is not a flick for corruption. Because a lot of individuals who think they can't have partaken in corruption. Let's talk about the local authorities that run our towns and cities where the MDC is dominant. Corruption is rife. We cannot talk about the gold mafia when it comes to economics in Zimbabwe. Because the world is being run by our mafias. We can talk about the Sinaloa cartel in Mexico running the economy in Northern America. It's worth $1.2 billion. And we're talking about equal to mafia. And one thing that maybe my brothers from the opposition are missing is when we won an election at ZANU-PF, we moved away from politics and focused on mission development. Yet when they are still stuck on the political front. So Tina families can be seen one nation with one goal driving to build a nation.
Nanso Moringai, we are muzu Masikati uti inkohlakalo ibuzwa kini njengabantu be CCC. Umzwile khuluma ngama kansili eliwa kokhela.
Into eqakathekile kumele sibe kwazi ukuthi how i-administration of ama city councils ukuthi ahamba njani. I-city council ukuthi ize ithole izimali ezibheywayo ngama taxpayers is a government run by ZANU-PF. There are 7 offices before it goes to the mayor and the city council board ukuthi bafake izimali eziyabe zivela vele kuzinawa water rates, ama taxes abhadalwayo. They come through the Ministry of Local Government. Yona ehedwa nguMinister July Moyo. Minister July Moyo represents ZANU-PF. So yena ngokwakhe singathi ngugodfather odistributa izimali zona lezi ezihamba kuma-council.
Mnumzana Masikati Nasi Kangela isimo somnotho sibi kakhulu abantu abaningi bayahlupheka. Galiboni lokho kuliphazamisa yini kukhetho njengoba sokusele inyanga ezimbalwa nje?
The economic situation is bad, yes, but the Zimbabweans are not suffering compared to other countries world over, even in Africa.
Umnumzana Admaya Masikati ngowebandla leZANU PF ubexoxa endawonye lomnumzana Tim Moringai owebandla leTRIPC eMelika.
The Voice of America.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, umnumzana Thulani Moyo waqhamuka isandla esemsebenzini uthi uphakathi kwabunzima obukhulu emizameni yokuthi athole inhlawulo yokulimalela emsebenzini kumqhatshi wakhe, kanti njalo uthi usephila nzima ngoba kasenelisi ukwenza imisebenzi enzima. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umoyo wayesebenza enkampanini yokuchaya isitina eKalahari Bricks lapho athi aqhumeka khona isandla ngesikhathi egesa umtshina emsebenzini kule inkampani. Kodwa uthi waxoshwa kabuhlungu emsebenzini wayemqhatshile odabuka kwele China.
Umtshina lo wangikhata isandla, ngangiklina, ngumuntu wayiklina kule sebenza uklina imitshina. So kwasekusiba yimistiki ngabe ngibona seyiqamukile njalo bona singasela sandla. So into yangikhona khonapho ngithethe ngiqamukile umtshayini wabe ngiqhathe futhi ngibengumsecurity. Ngithe ngiqeda ukuthi ngibengumsecurity wabe siqhayisa ukuthi ngibengitshontshela emsebenzini ngikhulula amathaya emota.
Umoyo usephila nzima njalo udinga indlela udaba lolo olungaphethwa ngendlela emsuthisayo. Uthi lesandla esaqhumekayo lokhe kuze kube lalamuhla engakasitholi.
Isandla kasikho ngoba ngathi ngisiye esibhedlela sengisiyadingisisa ukuthi njengoba bengafuni ukumbhadala, ngicela ukuthi mbone isandla sengifuna ukubuyela ekhaya. So udokotela ngathi ngifike eMarina, udokotela omkhulu onguye esibhedlela wabentshela ukuthi bona ababonanga isandla, kwabiswa babona ingalo kuphela ibuya ingalasandla. Wasemphendule sithi kungangcono ngihambe ngiyebuza umChina ukuthi isandla kwasisangani.
Ngenxa yokuswela isandla, umoyo uthi impilo elukhulu okwakhathesi ayiphila ngokuthengisa amagabha otshwala ahamba ewadobha emabhawa.
Umuntu ophila nzima phila ngokudobha amagabha, amambodlela, so into ukuthi ngiphila ngazo. Ngithola ngizukule esitaradini lapha abantu ngibone ngisebengazi ngoba vele ngihlala emabhawa, ngizama ukumelela umuntu nxa inata ilahle imbodlela, ndilobha imbodlela. So ngiphila ngokuthengisa iscrapping, yinto engiphila ngayo. So ngicela uncedo sibili.
Isihlobo sikamoyo umnumzana Mzwakhe Moyo uthi bafuna ukubona udaba lolu lusiye emaphethelweni ngendlela esuthi siyayo njalo ngokusemthethweni.
Hayi, amaChina akhona akhanya ukuthi abe emncindezela indlela yendaba yakhona ukuthi ukulimala ngabakwazi ukuthula imali enjani ngoba bebengamqhatha. Yinto ezisizwisa ubuhlungu kakhulu yona leyo.
Labe eZimbabwe abahlala eHabron abafana lo mnumzana Thulani Moyo Mageza abazama ukuphathisa umoyo ngodaba lwakhe.
Ngasengingenela ekuthini ngithi ngimsiza ngokuthi hayi umfowethu, nxa kwekuthi wena njoba ukukhanya ngani impilo lapha sisala sokunzima, ngakusiza mina ukuthi hayi ngikuhambise ekhaya, ngimithe wonke amakhosti wakho ukuthi uhambe ekhaya uyeqala impilo entsha usekhaya. Wasekhanya undoda ubengakadeli, ubeseselethemba lokuthi engxenye ngenye indlela kungagcina kumlunyele.
Unkosikazi Nomsa Nkomo oqula libizwa ngokuthi Dorcas elingaphansi kwensonto ye-Seventh Day Adventist uthi bayazama ukuphathisa lapha lalaphana ngokufana lokudla kodwa bathi akweneli.
Okwakathesi kala okokudla kalani kalani, samsiza njengeDorcas omama igrupu yeDorcas ye-Seventh Day Adventist, yikho esazama khona ukumsiza. Sabona ukuthi usizo lwethu lweDorcas alumusi ndawo ngoba isikhwama sethu seDorcas sisesesincane.
Umoyo waphanyeka udaba lwakhe ku-ofisi yomeli weZimbabwe eBotswana, yona eyaloba incwadi lobela ugatsha lubona indaba zezisebenzi ukuthi umoyo athole usizo ngaphansi kohlelo lwe-workers compensation. Kodwa ugatsha olubona izisebenzi lusalinde impumela yodaba lukamoyo oluphanyekwe kugatsha lwe-Department of Labor. Udaba lukamoyo kanye lwayemqhatshile lukhalelwe ukungena emthethwandaba ngayonale iviki. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
kwezemidlalo iqembu le-Highlanders libe ngutyikilo bhanqa 0-0 lele-Dynamo semdlalweni we-Premier Soccer League, kwathi iWange yatshaya iHerentals nge-2-1. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.